Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu, Chivabvu 15, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongoro yehurumende nemasangano anopa rubatsiro inoti vana mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu vanoda rubatsiro rwekuzvekudya muzvikoro. Vaimbova mumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Scholar votaura kumusangano wekodzero dzevanhu kuGeneva. Hurumende yoronga kutumira chikwata kuhurungwe kunopa vana nhomba yekudzivirira gwirikwiti. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera mashoko ehurumende akabuda nezuro ekuti pane vana vanosvika kumamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu kana kuti 4.5 million vari kuda rubatsiro rwechikafu muzvikoro nekukasika, masangano evarayiridzi anotire Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, neZimbabwe Teachers Union, ZIMTA, anoti rubatsiro urwu rwatononoka sezvo vamwe vana vave kutofenda muzvikoro nenzara. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaJenfan Muswere vakaudza dare remakurukota nezuro kuti ongororo yakaitwa neZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC inoratidza kuti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe kana kuti 1.7 million vari mumaguta nemadhorobha vanoda rubatsiro rwechikafu, kuchitiwo mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million nyika yose vachida rubatsiro rwechikafu. Gwaro iri rinoti uwandu uhu hausanganisire vana mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu ava vanoda chikafu muzvikoro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatozivisa kare kuti nyika inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kurwisana nenzara. Asi bepanhau reNewsday rinoti mari yave kudiwa nenyika yakwira kusvika pamabhiriyoni matatu emadhora ekuAmerica pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano reATUZ vaRobson Chere.
Tirikuona kuti vana vazhinji vari kutadza kunge vachiwana chikafu, zvokuti tine maripoti atawana muzvikoro zvakawanda zvinosanganisira kuti vana vazhinji vari kutofenda vari muzvikoro nenyaya yekuti mvura haina kunaya zvakanaka uye hakuna chikafu. Saka tanga tiri pakampeni yatiri kuita yekuti hurumende dai yakwanisa dai yanga yatsvaga mari kumasangano akasiyana-siyana, kumasangano ana UNICEF kuti vana vange vachiwana chikafu, vachipiwa chikafu vari muzvikoro kuti vakwanise kunge vasingakanganiswe munyaya dzidzo dzavo panguva ino takatarisana nenzara yezvikurusa.
Asika vachere, takaona hurumende ichitobuda pachena kuti iri kutsvaga mari inoita $2 billion yekuti inge ichibata dambudziko renzara iri.
Izvi zvagara zvinovako vagara vanodaro, asi tikatarisa kunyange makore mashomanini apfuura tichitarisa kunyange gore rakapera, hurumende yanga ichiri kukwanisa kunge ichifidhawo ana munzvimbo dziya dzinowanika dziine nzara zvikuru. Mutoro waizowanikwa uri kuvabereki wachinzi huyai nechikafu, vabereki votsvaga chiseveso, hurumende yongounza kana chibage pano neapo, asi nzara iriko gore rino inzara yabata kunyange kuvabereki wacho kwese. Saka inzara yatekeshera yekuti haisiri nzara yekuti yekuti mutoro wakupiwa kuvabereki, asi mutoro uyu hurumende yafanira kuita matanho akatokurisa zvikuru pakuti nyaya yenzara iyi inge ichigadzirisika kuti vana vasakanganisike munyaya yedzidzo pamwe chete zvekare nenyaya dzenyutrition.
Mune nzvimbo here dzamungati pari zvino matunhu aya ndo akanyobatwa nedambudziko revana vari kuita dambudziko renzara muzvikoro?
Tingangoti Zimbabwe yese tikada kuti nzvimbo idzi nedzidzi, nekuti mamiriro azvakatoita hazvina kumira mushe munyika panyaya yenzara iyi. kunyango zvikoro zviri mumatauni ndipari zvino kuwadzana chaimo muzuva radarika iri kutori nevana vanokwana ita gumi vakatodonha nenyaya yenzara iyoyi saka haisisiri nyaya yekubata nzvimbo iyi kana kuti nzvimbo ipi asi kutoti Zimbabwe yese takatarisa nyaya yenzara inyaya yanotekeshera zvikuru inova inoda kugadziriswa nechimbi chimbi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reATUS vaRobson Chere vari parunhare kuActurus neStudio 7. Vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scaler vakamboitwa kafira mberi uye kugara mujeri kwemakore anoda kusvika kumaviri vachinyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vataura pamusangano wezvekodzero dzevanhu kuGeneva kuSwitzerland. VaScaler vaudza gungano iri kuti muZimbabwe muri kutyorwa kodzero dzevanhu zvakanyanya zvikuru vanopikisa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi-ziyambi, asi vanogara zvavo vachiti mutemo hautarise kuti munhu abuda mumba maani. Blessing Zulu weStudio 7 abata VaScaler kuti tinzwe zvizere.
Ndiri wevamwe vazhinji vakachorerwa kodzero dzavo pasi rino vakakokwa kuti vauye vazotaura pagungano iri. Saka ndanga ndiri mumwe wavatauri vakakokwa kubva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rino rose kuti tizotaura nyaya yokushungurudzwa kwandakaitwa uye zvekare nenyaya yekodzero dzavanhu munyika yeZimbabwe nenyaya yeutongi hwejekerere kuti huri kufambiswa sei muZimbabwe. Ndinofunga kana imimi materera zvandataura paspeech yangu ndataura izvo kuti mitemo yeudzvinyiriri yakaita sana Patriotic Act, Voluntary Political Organizations Bill nezvimwe zvakadaro zviri kutyora kodzero dzevanhu.
Atsika hurumende VaScaler iri kuti kodzero dzevanhu muZimbabwe mudziri kutedzerwa uye mitemo yamuri kutaura iyi vanotiwo inowanikwa kunyika dzimwe dzakasiyana-siyana kuita kuchengetedza runyararo.
Hamungakwanisi kushama muromo wokumusoro nezasi muchiti kodzero dzavanhu dzinokosheswa munyika yedu yeZimbabwe. Mungati shuwa inyika inokoshesa kodzero dzevanhu kutora munhu sezvavakandiita zviya vondikanda mutirongo kwemazuva anokwana kuda kuita makore maviri. Vandikanda mukati metirongo kudaro ndokubva vandinyima mari yechibatiso iya inonzi bail. Bail inova kodzero nokuva munhu weshe pasi pano. Vapedza izvozvo nokundibata nemhosva zvemanyepo. Vashaiwa umbovo hwenyaya yavakanga vachindipomera. Vapedza kudaro nokubva vati takubudisa chienda kumba tangokupa makore maviri okuti usazopara futi mhosva yakadai kumakore mashanu anotevera. Hakuna nyika inotyora kodzero dzomunhu samamiri akaita nyaya idzi.
Mataurawo nyaya yekubatwa kwamakaitwa uye zvinova zvakazoita kuti mumboenda kunze muchiti muri kunorapwa zviri kufambawo sei urongwa ihwohwo?
Ndakaongororwa nana chiremba vakurusisa chaizvo namaprofesa anga akandiunganira vachida kucherekedza kuti nyaya yeutano hwangu yakamira sei. Nyaya iyi pari zvino handisati ndoda kutaura nezvayo nokuti muvengi akaziva kuti ndiwo mamiri azvakaita anotsvaka mamwe mazano. Saka nhasi nyange maona kuti pagungano guru iroro reUnited Nations Human Rights Summit yatanga tiri nhasi hana kutaura pamusoro pazvo.
Vanga vari vaimbova mumiriri wezengeza West mudare reparamende vaJob Scaler vari parunare kuGeneva kuSwitzerland naBlessing Zulu weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti richatumira chikwata chichaenda kunobaya vana nhomba kuhurungwe mudunhu remashonaland West mushure mekufa kwevana 35 nevashanu nezvirwere zvemahumbunya negwirikwiti. Hurumende yainge yatumira chikwata kubva kubazi recivil protection unit kunoongorora mamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi. Gurukota rezveutano Dr. Douglas Mumbeshora vaudza Studio 7 kuti vanga vari mumusangano. Asi gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Dr. Jennifer Muswere ndo vakazivisa nezvekutumirwa kwechikwata ichi kuhurungwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chiremba Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwe divirawo panyaya iyi.
Senetara ndechekuti kubaiwa nhomba ndo mushonga mukuru yatinotiyo prevention is better than cure. So zvirwere zvakaita semahomunya negurikwiti zvirwere zvinokwanisa kuparara mucommunity kana vana vese vakabaiwa nhomba. Saka zvakakosha kuti mwana upi noupi zvake awane nhomba dzinoenderana nezera rake.
Asiwo pane dambudziko rekuti vamwe vezvitendero havabvumidze kuti vana vabaiwe nhomba. Pangaitwe sei kugadzirisa dambudziko iri?
Iri dambudziko hombe chairo pamusana pekuti vamwe vezvitendero havabvumirane nenyaya dzokuti vana vabaiwe nhomba. Vakaita se some of my apostolic sects ari kutaurwa aya. Saka chatingakurudzira ndechekuti parambe pachiita continuous communication kuraise awareness kana kuti vanhu ivavo vezvitendero vazive kuti vana vabaiwe nhomba zvinobatsira kuti vana vararame upenyu hwakakwana. Uyezve hurumende mitemo iya yainoshandisa kuti vana vese vave neutano hwakakwana inofanira kunge ichiapply to everyone including ivo vari muzvitendero kuti mwana upi naupi zvake ikodzero dzake kuti ave neutano hwakakwana. And zvinosanganisira kuti mwana iyeye adzivirirwe kuzvirwere zvakaita sana gwirikwiti nemahumunya.
Nyika dzakawanda dzaakuita dambudzikowo rekupararira kwechirwere chegwirikwiti. Zvingava zviri kukonzerwa nei kana kuti zvakakonzerwa nei?
Inyaya yekuti paya paita COVID pachiitwa marestrictions kana malockdowns aya ataiona vanhu vachinzi vagare mudzimba vasaenda kumabasa nokuzvikoro. Zvakaitawo kuti maprograms ekubayiwa kwevana nhomba ave disrupted kana kuti asashanda sezvaitarisirwa. Saka kune dzimwe nyika kwagara kune vaccination kana immunization programs dziri very strong, zvinosanganisira kunoku kuAmerica, vamwe vana havana kubayiwa nhomba.
Vanga vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, World Health Organization iyo iri kubatsira Zimbabwe nenhomba idzi iri kuyambira kuti pasi rose uwandu hwevana vachabatwa nechirwere chegwirikwiti huchawedzera nezvikamu zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 79%. Chipanga mazano cheWHO munyaya dzezvirwere zvegwirikwiti amai Natasha Crowcroft vanoti pari zvino vana zvikamu makumi masere nezvitatu kana kuti 83% vabayiwa nhomba, asi nekuda kwekuti chirwere ichi chinopararira zvakanyanya zvinoda kuti vana zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana kana kuti 95% vange vadonedzerwa nhomba kuti chirwere ichi chisapararira. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network waWilson Box vanoti sangano ravo nemamwe masangano vanoona zvakakosha kuti hurumende idzike mitemo inochengetedza vanotora zvinodhaka kuitira kuti izvi zvionekewo sechimwe chezvirwere zvinosangana neveruzhinji kuitira kuti vanhu ava vawane rubatsiro. VaBox vanoti hurumende inofanirwa zvakare kugadzira nzvimbo dzinopa rubatsiro kune avo vari kutora zvinodhaka kana kuti rehabilitation center munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika dzisingadhuri sezvo dziripo pari zvino zhinji dzacho dziri kudhurira veruzhinji. VaBox vanoti pari zvino mapurisa ari kuedza kusunga vanotengesa zvinodhaka kune vechidiki, asi chirongwa ichi chinoda kusimbaradzwa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Nyaya yekutorwa zvinodhaka muZimbabwe ichiri kuenderera mberi. tiri kuona zviri kuitika paground kuti vafana vechidiki vamwe ndova kuzvikuvadza nenyaya yezvinodhaka. Saka zvinodhaka zvichiri kutorwa kwazvo munyika yedu yeZimbabwe nekuti hatisati tanyatsoita hatingatiwo matreatment centers kubatsira vana ava.
Chii chingaitwe nehurumende uyezve nemapato akazvimirira semi kuti dambudziko iri riwanikwe richipera?
Chingaitwe nehurumende pane ino nguva kuimplementa document ravakapedza rinonzi Multisectoral Drug Use Framework, rinove document iro riri kupa hwaro hwekuti izvo nyaya dzemadrugs dzopedzwa sei munyika yedu yeZimbabwe. Saka hurumende yakakasikawo kuitira kuti pasi apa painge paine mastructures vanhu vedu vange vachiwana kwekuenda kunorapwa panyaya dzezvinokora. I think hurumende inogona kubatsira zvikuru. Uyezve mapato akaita sesu isu tagara tichingoti izvo ngatichinje mitemo, mitemo yedu iyi ngaive mitemo inoita kuti vakomana navasikana varikushandisa madrugs vabude pachena kuti vakunge vachibatsirika. Nekuti mitemo iripa ichisunga especially vanasikana nevanakomana vari kushandisa madrugs iwaya, hapana zvatinenge tichiita. Nekuti kana munhu achinge aenda kujeri anonosangana nemamwe macriminals asingatoiti ikoko, otoita very serious kana kuve worse panyaya dzemadrugs iwaya. Saka dai tachinja mitemo yedu ione iyo kuti nyaya dzemadrugs inyaya dzepublic health dzinoda kuti painge paine zvakawanda zvakaita sana counseling services, zvakaita sana treatment services, kuitira kuti vana vedu vange vachidzoka kwatiri mushure ndekunge varapwa.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network waWilson Box vachitaura naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu muNigeria vari kushora dare reparamende renyika iyi riri kuda kudzika mutemo wekutongera rufu vanotengesa zvinodhaka. Bhiri iri rakatambirwa nedare reSenate kunyange vamwe vairamba vachiti vanhu vasina mhosva vanogona kuurayiwa. Nigeria ine vanhu zviuru zvitatu vakamirira kuurayiwa. Israel inoti mauto ayo ari kuenderera mberi achirwisa muguta reRafah muGaza. Kunyangwe munyori mukuru weUnited Nations Antonio Guterres vari kuti havasi kufara nezviri kuitwa nemauto eIsrael. Musvondo rapera vanhu zviuru mazana mana nemakumi mashanu kana kuti 450,000 vakamanikidzwa kuenda muupoteri kubva muguta iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navagarikai Masamba avo vari kuBrisbane kuAustralia, uko vari kushanda semukoti wezvirwere zvepfungwa muhurumende yeQueensland. Vasati vabuda munyika vaMasamba vakamboshandawo semudzidzisi wemuzvikoro zvepamusorosoro kana kuti lecturer vachizoenda kuBritain, uko vakagara nekushanda kwemakore akawanda vasati vaenda kuAustralia. Ngatinzwei kuti zvii zvavari kuita uye kuti vari kuzvikwanisa sei ivo vari kunze kwenyika.
Mabhizinesi atinawo kuhurungwe, tine maprojects atiri kuita akasiyana-siyana. Tine project yemabua goats, tiri kuita ukudzi maroad runner, uyezve tiri kuita project yenguruve as well. Kozoti tine mahostel hardware, zvigayo, tine marestaurants kuhurungwe kwakare. Kozotiwo kwana mutare uku tine zvakaita semalodge, tiri kuita zvereal estate. Kozongoitawo kuHarare ikoko kune imwe shopping complex iri kuvakwa. Asi maprojects akati wandei zvavo anichitsama. Saa nenguva tichingoshingirira tichiedza kuti tirambe tichitarisa kumusha kuti patinenge tozoregedzawo mabasa atiri kushanda aya tinenge takuwanawo chekuti tibati tiri kumusha.
Muri kuzvikwanisa sei muri mhiri kwemakungwa kwamugere?
Kune matauriro ari kuitwa nevamwe kuti zvinonge zvichinetsa nekuda kwekuti kune vanhu vanogona kukuparadzira inopfuma yako kuZimbabwe. Ichocho hongu chingangova chokwadi, asi ini chandakadzidzo zvangu ndechekuti ukanga wakaisa mari yako wakufunga ndakuita business. Hakuna kuti ukangopa vanhu mari woti itai kana kuti tengai mbudzi kana kuti isai mari mugrocery shop kana kuti project vaunongochingoita usingazvitarisi. Inini ndakaona kuti vazhinji vanhu vari kumba vakaona kuti apa pane mukana wekuba vangangokubira, especially kana usiri kutarisa kuti zvii zviri kuitika. Saka inini zvandakaita ndezvekuti kune vanhu vese vanondishandira inini ndinenge ndichida feedback. I always talk to them. Every day I have to phone. Ndine vanhu vandinotuma futi vanonotarisa kuti zvakamira safe ground.
Sei makafunga kunotanga mabhizimusi ose aya kumusha kwamunenge musiri nguva zhinji?
Kumusha ndokwatakakurira, hama dzangu. Saka naizvozvo hatina chinhu chingatikonishe kuti tiite maprojects kumusha kwedu kwatakazvarirwa sevana vekuZimbabwe. We understand kuti kune matambudziko anoitika hongu yezvinhu zvinosiyana, maonero anoita vanhu zvinhu zvinosiyana zvematongerwo enyika nezvimwe zvakasiyana-siyana. Asi tikati titarise nemaonero iwayo hakuna kwatinoenda. Saka zvakafanana nezvekudaiwo. Pandakaita zvemaprojects zvanambudzi nananguru ndakangoona kuti kunyange dai zvikanzi hurumende dziri kukanganiswa zviri kuitwa sei, hazvibate-bate maprojects iwayo. Unongoramba uchidi uchibata basa wosiyana naizvozvo uchingoonawo zviri kuitwa, because imagine nyika yedu yakakura kai ine vanhu vakawanda. Saka zvingaite kuti iwewe uri one ndiwo wega ungosara une dambudziko. Saka panenge pane matambudziko vanhu tinenge tinewo plan B, taka make sure kuti mari dzedu dzakadii dzakachengetedzeka.
Tinoona kuti pose panoitika basa rakadai panosanganikwa napo nematambudziko. Matambudziko api amuri kusangana nawo uye muri kuakunda sei?
Matambudziko atiri kusangana nawo iwayo kuZimbabwe ndekuti panyaya dzemari, mari zhinji dzaunenge uchishandisa imari dzako dzaunenge wakashanda ikoko kunze kwenyika uko. Saka kuZimbabwe kuti uwane chikwereti zvinoitwa dzimwe nyika, malonzi hakuna. Saka you gotta fund everything. Saka you gotta be very wise. Uri kuwana mari ino, especially kuzvatiri kuita zvana wholesaling nemaretail zvinoda mari.
Mashoko amungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane inonguva,
mashoko andingade kupa vana vemuZimbabwe ndeyekuti nyika yeZimbabwe nyika yedu, ndokwatakazvarirwa. You know, tisatye zvedu kuti tiite mabhizinesi ikoko, because kunyika kwedu, we are Zimbabweans, we know we have problems. Nyika nenyika ine matambudziko. Munongoita basa sebasa sevana vezimbabwe mobudirira.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vagarikai masamba vari parunhare kuBrisbane kuAustralia neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa danho remutungamiri wenyika yeAmerica. Nhasi tiri kutarisa danho revaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump rekuwedzera mari pamitero zvinhu zvinotengwa kuChina zvakaita semotokari. Ndine urombo vateerere, regai zvakare ndidzokorore. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa danho remutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden rekuwedzera mari pamitero yezvinhu zvinotengwa kuChina zvakaita semotokari dzemagetsi kana kuti electric vehicles nezvimwe zvemagetsi. Zvimwe zvezvinhu zvawedzerwa mitero zvinosanganisira tsono dzemajikiseni, mabhatiri emotokari nesimba rezuva kana kuti sola, makombiyuta nezvimwe. VaBiden vanoti vaita izvi nekuti America iri kuda kuchengetedza makambani ayo. Asi China yati izvi hazvizvo zvinobatsira, sezvo zvichapa kuti zvinhu zvidhure muAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo yeLuet Masocha.
Izvi zvinoreva kuti zvimwe zvinhu zvinobva kuChina zvanga zvichadyiwa mitero yapasi yaakuzokwidzwa mitero iyoyo kuzvinhu zvinopinda muAmerica zvinosvika izvo $18 billion zvichitengwa kuChina zvichipinda muAmerica munomu. Zvimwe zvinhu zvacho zviri kunge zvichizokwidzwa mitero iyoyo zvinosanganisira motikari dziya, maelectric cars dzinoshandisa magetsi dziya, kwozoita iko zvamasola, masola pano, kwozoita zvokuzvipatara zvinosanganisira izvo tsono, masirinjisi, tozoenda kusimbiwo dzivana steel naana aluminium, tozoenda kune zvamakombiyuta, zvimakombiyuta chips.
Chikonzero chekuisa mitero iyi ndechei?
Pane zvikonzero zvakawanda zvokuisa mitero ino kuti pano kuchema chema kuva mabhizimusi navamwe vanhu vemuAmerica kuti zvinhu zvechina kuwanda kwazviri kuita muAmerica munomu zvava kuita izvo kuti mabasa omuAmerica munomu ange achishomeka.
Izvi zvichaitei kune zvemabhizimisi kana kukumbira kwoupfumi muAmerica?
Izvi zvina paviri zvinogona kuti zvinatse ufumi kuAmerica, nokuti kana zvinhu zvodhura kutengwa kuChina nokuda kwekuti zvawedzerwa mutero, zvinogona kunge zvaakuchipa kugadzirirwa muno muAmerica. Kugadzirirwa muno muAmerica kunozoita kuti mabasa awandire muno muAmerica.
Izvi zvichabata sei zvemabhizimisi pasi pose?
Mabhizimisi pasi pose achabatikana chaizvo, nokuti tinoziva kuti America neChina ndidzo nyika dzino ufumi huhombe idzodzo. Saka kuitirana kwadzinoitirana zvadzinoitirana zvinotoita kuti mabhizimusi okune dzimwe nyika anga noufumi hwedzimwe nyika, nokuti tinoziva kuti US dollar kana rikazvinunguswa rinobva razvinunguswawo pasi pese, nokuti ndiyo mari inoshandiswa pasi pese navamabhizimisi navanhuwo zvavo.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Vana mutsvangwa zvazovaonawo. Ya, mutsvangwa iye aishaisha kutaura zvekuti tochiona kuti anoita sei pakadai apa. Dai vatomuisa mwana wacho mujeri kwemakore avawanda chaiko, ndokuti tizive kuti nyika iri kutonga zveshuwa. Poziye mutsvangwa iye aionererwa especially achitaura pamusoro pemapolitician peopposition party. Aiita kunyomba kunotorwadza. Ya, zvakuwana kamutsvangwa.
Ha, vamavaza vanoita sei? Dambudziko ripana vamavaza chicha icho chaiko. Nyika inosemesa, vatungamiriri vavo imbavha, asi vane vachingomira nezanupiefu. Zvinhu zviri pachena. Poga poga pasvika zanupiefu ndapapi painogamuchigwa norudo, nokuti vo vanozikangwa kutsotsi, kutsinye, kusanzira tsitsi nokubira maelection. South Africa iyoyi ndo iri kuita kuti vamwe vana vagone kusurvivha muupenyu. Ndiyozve yavanoda kukonzeresa nyumba nyumba. Donzwa kuSABC news kuchinziko naVigile Balula toda kuita National Youth Service. Vakadofurirwa neZANU-PF kuti kamida kuwina maelection kuite vanhu venyu muzodhumuna vanhu vangani. Tangai kuita saizvozvo. Vamavaza ndokumbira ukafuti nacho kutaura mungonyarara.
Tinoda kukomplaina nezvamuri kutiitira vanhu vaStudio 7. Makakata manews dzedu dzekuseni. Hatisisina ene zvemakuchitaura zviri kuitika muAmerica. Kana muchida kuisa purogiramu ine zvinoitika muAmerica, isaisangasiwo nestudio ino. Studio ino neStudio 7. Studio 7 yakamirira news dzeZimbabwe chete. Ine zvemakutaura macorruption ari kuitika kune dzimwe nyika, hazvine nenews dzemuZimbabwe zvamakuchitaura. Titaurire news dzemuZimbabwe. Izvozvo kana muchida kuzviisa munozvisawo pane imwe program. Saka manje makutotikanyira zvakatonyanya chaizvo. Musikuda kana Studio 7 yacho kana takatodai zvoita kuti ibhana zvenyu, because hamusikuda kuita zvido zvedu vanhu vateereri vanoita vanoteerera Studio 7.
Pa Studio 7 apo tinotenda vajonga vatononoka team race apo, tinotenda mashamarari. Nhau yedu itanga tichitaura tichichema kuti kunoka hakwata kwangu kaberekera ingwe nyaya dzemagwari dai Mozambique, masoja emozambique. Nyaya yakazogadziriswa zvabho zvine zvabho. Nyika yaafurii maja kwanaka kunokwanaka kuno kuti tinotenda nhefenyure. Nhefenyure nechimuti ndini muzukuru kana kuti mwana wechimuti chisina zita. Chakaoma.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Vanoda kutumira mashoko avo tishandisai WhatsApp inoti +1 202 465 0318. Asi musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nenguva dza8 PM, apo tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, zvikuru vari mumabasa mavanokuwara kana kufa vari kushanda. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Ongororo yehurumende nemasangano anoparubatsiro inoti vana mamiriyoni mana nezviuru mazana mashanu vanoda kubatsirwa nezvekudya muzvikoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.